manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu gunyana 29/2017 makateerera ku studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi vatori venhau vaviri veDaily News vanorohwa zvakaipisisa nemapurisa mukuratidzirwa kwaitwa muHarare nhasi kwakarongwa nesangano nemasangano akawanda anosanganisira Reta Jamuka Pastor Ivan Mavarire vomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende mukuratidzira kwakaita vanhu gore rapera. Vatenda ibiti vanoti ndiwo mutungamiri chaiye webato rePeople's Democratic Party. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. General Council yebato rePeople's Democratic Party nhasi yapa mutungamiri webato iri vatenda ibiti mvumo yekusaina chibvumirano chekushanda nemamwe mapato muMDC Alliance. Musangano uyu watiwo nhengo dzebato iri dzakaita musangano nezuro wakabuda nechisungo chekudzinga vabiti dzicharamba dziri nhengo dzebato kudzamara asi zvinzvimbo zvavo zvichafanobatwa nevamwe kudzamara vevadzoka. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vabiti vati musangano uyu wava pamvumo yekusaina chibvumirano chokushanda nemamwe mapato anopikisa mumubatanidzwa weMDC Alliance. Vati mapato acharamba achitaurirana nyaya yekuti zvikaro zvichafamba sei mumubatanidzwa uyu. Vatiwo bato ravo radoma chikwata chitsva chinotungamirwa nemutevedzeri webato iri vakubva kutsatsa pulu kuita nhaurirano nemamwe mapato. Vapulu vachange vachitsigirwa navasettlement chikwinya avo vanzi vachange vakabata chigaro chemunyori mukuru webato pamwe nava Jacob Mafume mutauri webato iri. Vabiti vashora zvakaitwa nemunyori mukuru vaGordon Moyo nevamwe vakuru vakuru vachiti zvakakonzerwa nebato reZANU PF iro rakatadza kusimudzira matunhu ese munyika.
Ava vabii vedu ava vakasangana kumba kwaSipepangomo vari 10 nezuro inyaya dzokusanzwisisa kuti national question haufaite exclusion neexclusion haufaite rusaruro nerusaruro haufaite nyaya dzemarudzi nerudzo unofaita nyaya dzerusaruro zvakaita Joshua Ngomo nekuingenja nekutaurana nekubata nevano vacho vari kukudzvinyirira to give our people vari kutambura a chance.
Vabiti vati nekuda kwekuti vanoda kuti vanhu vese vashande pamwe chete kubvisa hurumende yeZANU PF havasi kudzinga vamwe nevamwe vavo asi zvinzvimbo zvavo zvapiwa vamwe kudzamara vamwe nevamwe vadzoka zvakare kune vamwe.
Kune vamwe vedu tati dzokai kumusangano vari welcome hapana munhu atadzinga asi to enable our party to move because basa rakaoma taura kuti vachikwinya ndova acting secretary general va mai Evelini Mazungu Masaiti ndova acting chairperson va Heri Mudzuri ndova acting secretary for elections va Julius Magarangoma ndova acting treasurer general va Edward Ndlovu vekubulawayo ndova acting deputy spokesperson hapana munhu atadzinga because we are preaching unity.
Vabiti vatiwo bato ravo harisi kufara nechirongwa chekunyoresa vavhoti icho vati hachisi kufamba sezvange zvakatarisirwa uye vachaenda kumatare edzimosva kuti nyaya iyi igadziriswe sezvo paine chitsotsi chiri kuitwa.
This system haisi kupreventa multiple voter registration so isu tinoziva kuti ZANU PF ndo basa rekucreata zvidhoma nezviganhanga tataurana futi kuti we are concerned kuti pa voter registration paya paya hapana immediate transmission live transmission ye zvinhu zvevanhu varejistwa kuvota. Tataura futi kuti we are concerned nenyaya yekuti mudede akatorejista vanhu vezanu 2 million 2.8 million. So hapana mutemo unoti zvamudede hazvizoenda kwamakarau. So tikuzo zvamudede zvichaenda kwamakarau.
Vabiti vatiwo vamoyo nevamwe vavo vakaita musangano wavo wanezuro kumba kweimwe nengo ye National People's Party inotungamirirwa namai Joyce Mujuru vasipepa ngomo. Nekudaro hapasina nhaurirano dzavachaita nebato iri, asi vamwe vati aya manyepo uye musangano uyu wakaitwa mukati chaimo meguta. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rhodes Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanoti vari kufara zvikuru kuti urongwa hwavo hwekuratidzira vachiburitsa homwe dzezvipfeko zvavo kunze hwavaita nhasi hwabudirira chose kunyange hazvo mapurisa abvarisa maofisi avo muHarare. Vanoti nhengo dzavo dzakabatana nevamwe varairidzi vemamwe masangano pamwe nevamwe vashandi vehurumende matunha akasiyana siyana dzashandisa nhasi mukana wekuburitsa homwe dzembatya panze munguva yadzanga dzichiita basa senzira yekuratidza hurumende kuti vanhu munyika vari kushupika nekushayikwa kwemari uye mihoro mishoma yavari kupiwa. Vamasaraure vanoti sangano ravo rawana rutsigiro kubva kumasangano anosanganisira Crisis in Zimbabwe Coalition, Zimbabwe Yadzoka uye hashtag Tajamuka sesijikile. Ngatinzwei huri kure yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Urongwa hwanhasi hwabudirira chaizvo. Tinofara netsigiro zhinji rwatawana kubva kuruzhinji rweZimbabwe namamwe wamasangano akazvimirira oga anga vachiparticipata muprogramu iyoyo. Anyanyotifadza ndechekuti kwauya kubatana kwakawandisa especially pakati pemacivil servants maticha kunyanya kunyange maunion avo akasiyana vanga vachibatana vachiratidza kuti vari kuparticipata nemwoyo wose paurongwa ihwohwo. Asi vazonyanyokumbira kuti zvisave musi wekugumisira, tisange tichingodzokorora kuitira kuti vakwanise kuexpressawo varatidze urombo hwakakonzereswa nezvao vari
mumunyi. Maungana muchiratidzira here kana kuti vanhu varatidzira vari munzvimbo dzakasiyana siyana?
Vanhu varatidzira vari kunzvimbo dzakasiyana siyana, vadzidzisi vamwe vachidzidzisa vana vavo, homwe dziri panze, nyika yose imwe nomwe akaita mabasa ake, homwe dziri panze. Asi tinofarawo nevamwe vaboka retajamuka vakati vari kutitsigirawo vaitawo urongwa hwavo, homwe dzavo dziri panze zvakare. Saka nyika yose homwe dzavo dzingori panze, vanhu vachiratidzira kutumwa kwavo nekushayikwa kweupfumi. Asi tinofarawo nenyaya yekusimbisa kwava kuchiita vadzidzisi nevamwe vanoshanda hurumende kuti vanofarira chirongwa ichi.
Ko tinonzwa kuti mapurisa azouyawo kumahofisi enyu, mungatiudza kuti chii chasvitsa kuti vazouya kumahofisi enyu?
Vapurisa vajaira kugara vakagadzirira kuponda vanhu vanenge vachiita zvinhu zvine runyararo. Saka kwakuri kutarisira kwavo nhasi kuti vachawanazve mukana wekurova vana veZimbabwe vasacha vanenge vatasa. Saka vangouya vakawanda neuwandu hwavo vari 22 kumahofisi kwedu, vachitarisira kuti pamwe ndo vachatangira vanhu kufamba kurumwandira. Asi isu sevanhu vanga vakuziya vanhu vavo tati izvi zvinhu ngazviitwe kuvanhu tisingasangane mumastudio. Kana vazoshaya munhu wekubata tazomanikidzwa kuvhara mahofisi tisatapedza mabasa.
Takanzwa muchikumbira kuti varayiridzi vange vachipiwa mazuva mana ekunotora mari dzavo dzemihoro. Chikumbiro chenyu chakatambirwa here?
Vatiri kutaura navo havatati vatambira chichemo chedu, havatati vatipindura. Asi ndozoona musi wemanje vadzidzisi vazhinji vachatadza kudzoka kumabasa nekuda kwekukodzerwa kwekushayikwa kwemari iyoyi.
Vanga vari mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vari parunare kuwedza neStudio 7. Vatori venhau vaviri vanoshandira bepa nhaure Daily News varohwa zvakaipisisa vakaitwa kafira mberi nemapurisa apo vanga vachiita basa ravo mushure mekuratidzira kwanga kuchiitwa muHarare nemasangano akawanda anosanganisira Tajamuka sesijikile. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vatorive na uvaviri vebepa na ure Daily News vanoti mgoveta firenyika na Brighton Goko. Varu washakai pisisa pa wanga washitora mfana ni zoevanu wanga washirati zira ava. Pejgo ni maofisi MDC Muharare. Vaviri ava au vasi wabatira pata vachibinina ropa mumisoro. Vazo batiri wane vamwe vatorive na uu au vazuwa endisa kushipatara kunorapka. Tafire nyika au za Studio 7 hari mchipatara kutangu nzuwa chinu chaputiswa ni mapurisa akazopepu kakuwara goti ropa razara pambashka zake.
Mwenezi kutungu nzuwa goti was something hit me pa gota hit pa gota.
Tafire nyika aende rambera shiki jose razoitika haana kusojiziva
angu kutikira pakona sana nisikasi na wawona sika kuku atangu wawona papapari ya papari za something inanda uzia tuza itasa ndakwenda wana wadona ya pasi wanda tuona nda kutita nombre wato jamba wafura wachindi jamba ni pamsono then wanda zona Brighton abatu na no kumana nga wana anotingisa mchishoku mema CMTC ya ndio wanda zona abata Brighton but Brighton ajibuda blood na mnini antizi yungu tikisa itika wana.
Studio 7 yezo kutaura na Goko uyo anga ishanda pamwechete na Tafire nyika asaku ndikana kutaura kutizwa famba sei sezo anga ashiratidza kuti ari kurwadziwa zvakanyanya. Goko akuvara omusoro ruoko pamwe negumbo uye michina yake anoshandisa pabasa inonzi yatorwa nemapurisa. Sangano rinomirira kodzero dzevatori venhau munyika Remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe raburitsa mashoko richishora kuzvindikitwa kwaitwa vatori venhau ava richiti hurumende inofanira kusiya vatori venhau vachiita basa ravo vakasununguka. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kumapurisa pamusoro pekurohwa kwevatori venhau ava. Zvichakadai zvimwe zvitoro zvaswera zvakavharwa zvichitevera kumhanyidzana kwanga kuchiita mapurisa nevaratidziri vanga vachibva kumasangano akasiyana siyana anga achisanganisira chajamuka. Mumwe ane chitoro chinotengesa nharembozha dzechizvino zvino Muzvare Talent Muriritirwa vati vasara vakangobata maoko vabvutirwa nharembozha dzose dzanga dziri muchitoro chavo.
Tsangona vanhu vachimhanya vakawanda minoti zvanga zvichimbofamba sei mutown vachingotandanisana vamwe vauye vakatopwanya muno mushopo vakatora mafoni esandinotengesa ndisisina kana chandinacho.
Mumwe wevaratidziri ava uyo aramba kudomwa zita rake ati havasi kufara nekushayikwa kwemari mumabhanga pamwe nekushaya simba kwaita mari yemabond notes zvichienzaniswa nemadhora ekuamerica. Nokudaro muratidziri uyu audza Studio 7 vasati vatanga kuratidzira kuti gavhuna webhanga guru renyika vajohn mangunjwa vanofanira kusiya basa zvichitevera kushayikwa kuri kuita mari kumabhanga.
Aisa tisiri kutomboda nyaya dzemabond note. Manguji akati kana mabond note akapinda pamarket anoresigna basa, saka izvozvi mabond note acho asi kutowanika kumabanks noashaya mabond note acho paparero market vanenge vachitoda mari ritori pamusoro. Saka izvo akataura kuti mabond note akapinda pamarket anoresigna basa ngaaresigne because isusu takutokwara.
Hatina kukwanisa kutaura navamangunjwa kutinzwe divi ravo panyaya iyi. Mutungamiri wenyika Robert Mugabe vakaudza vanhu pamarindano vegwamagamba enyika nezuro kuti kushayikwa kwemari kuri kukonzerwa nevanhu vari kuda kuvabvisa pachigaro. Kuoma kwaita zvinhu munyika kwakonzera hurumende kuti idzike mutemo uchange uchisunga vose vanenge vachitengesa mari pamusika mutema. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vachuchisi vehurumende nhasi vapeta urongwa hwavo hwekupomera Pastor Ivan Mawarire mhosva yekuda kupidigura hurumende mudare repamusoro reHigh Court. Hurumende yakadaidza mapurisa manomwe sezvapupu uye mumwe wacho Chief Inspector Martin Runganga vekumatikitivha eHarare Criminal Investigations Department nezuro vakafananidza Pastor Mawarire nechikwata chinopfurikidza mwero chekuNigeria cheBoko Haram vachiti vanoparidza shoko reruvengo nekupandukira hurumende. Asi gweta rava Mavarire vaHarrison Nkomo vanoti hurumende yakundikana kupa humbo hwezvese zvairi kupomera vaMavarire nekudaro mhosva yavo inofanira kuraswa. vaMavarire vanonzi vaikurudzira vanhu kuti varatidzire gore rapera uye vakabatwa nemhosva iyi vanogona kugara mujeri kwemakore makumi maviri. Mukuseya nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata vankomo akavabvunza nekuzvabuda mudare nasi.
Yaya panga zviri mudare muzvara nhasi takanangana napasta mawariri dzadziri mbiri. Yokutanga yanga ari padare pei High Court paraidzai da kupisa hurumende ine chisine chisimba. Vanochuchisa vakamirira kuita kuri hurumende vamutanga dura vapedzisa kudaidza mawitness avo vadaidza mapurisa 8 vakabva vavhara kesi yavo. Saka isu tiri kuti aiwa hapana nyaya iripo apa. Tinokwanisa kuti tikuda kukumbira kudare kuti tisunungurwe tichata taura inonzi pachirungu application discharge. Ndoyatati tichaita iyoyo. Saka tanzi tichazoisa mapepa edu mudare redzimhosva tichikumbira kuti tipiswe tikurwe pamhosva tinenge tataura musi wa19 November. Pane imwe nyaya yechipiri yanga iri mudare remamagistrate court iyo yakanangana nemhirizhonga yakaitika panzvimbo huru inodzidzwa yeuniversity of Zimbabwe. Apo pasa mawari raiva akaita kuti vakakonzera mhirizhonga vasvika ipapo nemastudents emedicine. Iyoyo dare raramba kuti pasta vane nyaya vakaita saka vaizvozvo vakurwa vanenge vasina mhosva.
Tiri kunzwawo kuti mamwe mapurisa achipa uchapupu anenge aiti pasta mawarire vakatofanana nechikwata chinopfurikidza mwero cheboko haram.
Ichokwadi ichocho saka zvo yakadaro yakabuda mudare redzimhosva.
Pane humbo here uri kupiwa nemapurisa kuti ndo zvavari kuda kuita zvekupidigura hurumende?
Izvozvo ndozvichaonekwa nemuponda akagarisana nenyaya pane zvataurwa asi tiri kupikisa kuti hapana humbowo. Asi tisaidi kuti ane simba pakupera kwezuva ndivo vakabata matombo judge High Court.
Tanzwawo kuti vamakedenge vangu vachipa humbo vapa humbowo nhasi uye vangu vachitiwo kudii?
Vamakedenge vapa humbowo vachingotiko ndo vanga vari pamusoro vakamirira vanoona zvekuchengetedzwa kwerunyararo munyika vachiti vaipuwa maripoti kumaprovhinsi mana emuno munyika pane zvaiitika. Ndokuzobudisawo magwaro acho airatidza kuti maripota avaipiwa nemapurisa aishanda ari pasi pavo akanangana nemhirizhonga yaanoti pasta mawarire vaida kuita.
Gweta rapasta Ivan Mawarire vaHarrison Komo vari parunhare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru pamuzinda weWhite House muAmerica vanoti vashandi vehurumende vanosvika zviuru 10 kusanganisira mauto zviuru zvinomwe vari kubatsira Puerto Rico kubva mukuparadzwa nedutu mupengo Hurricane Maria. Mauto United Nations anochengetedza runyararo aiswa mune rimwe guta riri kumabvazuva kweDemocratic Republic of Congo zvichitevera kurwisana pakati pezvikwata zvine zvombo nemauto ehurumende yeCongo. Vanorarama nekutengesa mari muchinoi vanoti havasi kuzosiya basa ravo zvisinei kuti hurumende nezuro yakadzika mutemo unovarambidza kutengesa mari zvisiri pamutemo. Ata Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Nhasi muchinoi panzvimbo ye24 hour apo panozivikanwa nekuchinjwa kwemari zvisiri pamutemo vanotengesa mari vanga vachingombeya mbeya vasina mari dzavanga vakabata sezvavanosiita mazuva ose. Asi ongororo yaitwa neStudio 7 yaratidza pachena kuti vanotengesa mari ava vanga vachitengesa mari muchivande mudzimotokari dzavo kana dzeavo vanenge vauya kuzotenga mari. Mumwe anotengesa mari pa24 hour uyo ati anoda kuzivikanwa nezita rekuti Monya B anoti mutemo wakapatiswa hushande sezvo vacharamba vachitengesa mari muchivande.
Havambozikona bhozi inotangira kutobras kuso chidziro chikiya pasi pasi kushanda munhu wese ane strategy yake yekushanda foni ndo inoshanda noti munhu kunzwa nzwa wakamira apa foni inondoshanda kutodarika kuti kumira foni chai chai inoshanda kudarika kumira foni. Saka izvo hazvina nebasa rese zvokunzwa chero wakaswera wakamira munhu anongoyepfaga mapere kuswera akagara.
Mumwe anotengesa mari vaRichard Nira vanoti hurumende ndiyo iri kukonzeresa dambudziko rekushayikwa kwemari nekuti bhanga guru renyika rinotenga mari kuAmerica sezvavakaita svondo rapera asi yopomera vanotengesa mari mumigwagwa.
Ivo ndovakatokonzeresa from the first place wozi zvavakaita ivo zvekuti vawanda kubenefita ivo chete kuti vabudisa bhondi rakawanda vovegrebha ivo vomhanya mustreet votora mari yese yese vauda kudzoka back to kwatiri sizotaura kuti isisi tirikukonzeresa isati vakachatombokonzeresa but ivo ndovari kukonzeresa ndovagadzise problem avafest ndinoda kungoblama vanhu vese vese.
Vatonderai makai vanoti kuiswa kwemutemo kwakanaka asi sezvagara zvichizivikanwa mutemo uchabata vashoma vasina vavanoziva uye vanenge vasina kubhadhara mari yechoko muhomwe. Vamakai vati vanotengesa mari mumigwagwa havasi ivo varidzi vemari zvichienzaniswa neuwandu hwemari yavanenge vachitengesa.
Ndo vari kuwepa vakomana musiti kuti vatengese mari saka ndinofunga kuti vachasungwa vachiita sekunge ndo mutemo washanda pane vanhu vashoma vasina vanovadzikinura kana vakanga vaenda kune mapurisa vachaburiswa bhotsefu vachafona imari yavo vachiti buditsai vanhu ivavo.
Imwe nyanzvi yezvemari vachishanda vakazvimiririra vaJohnson Takawira vanoti mutemo haupedze dambudziko riripo sezvo vanotengesa vacharamba vachitengesa vachishandisa dzimwe nzira dzisingazivikanwe nemapurisa.
Kuti vacharamba varimo but vanenge vane new strategy yekuti vatenge vachava nemafone numbers ese evanhu vakasiyanasiyana ndiyo ichagamari saka vanongochinya maposition vanogonaisa business ravo vari ipapo zvavo kuti even mapurisa chacho vanenge vatova nenetwork navo.
Mutemo wakadzikwa nechina uchashanda kwemwedzi mitanhatu uye kuti urambe uchishanda kudarika mwedzi mitanhatu hurumende inofanirwa kupasisa mutemo uyu muparamende. Munhu anosungwa nemutemo uyu anogona kupika mujeri kwemakore gumi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chiguriwa.
Pavakange vachikurudzira sangano reUnited Nations kuti ripindudze mashandiro anoita bazi rayo rinoona nezvekodzero dzevanhu reUnited Nations Human Rights Council, mutevedzeri wemutungamiri weUnited States vaMike Pence vakati nyika yavo yakazvipira kuchengetedza runyararo nekodzero dzevanhu. VaPence vakati America yakazvisungira kukurudzira kushanda pamwe chete kwenyika dzese nokuchengetedza nokuremekedza kodzero dzevanhu pamwe chete nokusununguka kwevanhu vese. VaPence vakapamhidzira vachiti nyika zhinji hadzisi kutevedzera zvinangwa zvesangano reUnited Nations uye bazi rayo rinoona nezvekodzero dzevanhu riri kutombundikira nemufaro avo vanonyanya kutyora kodzero dzevanhu. VaPence vakati vanoshamiswa kuti nyika dzinotyora kodzero dzevanhu nekusunga avo vasingatendirani nehurumende dzavo dzakaita seCuba neVenezuela ndizvo dzinonzi dziongorore vanhu nenyika dzinotyora kodzero dzevanhu. VaPence vakapamhidzira vachiti United Nations nenyika dzese dzinofanira kuremekedza kodzero dzevanhu zvine masimba nokushinga. Vakatizve mauto ekuBema anofanira kurega kushungurudza vechitendero chechiMoslem veRohingya avo vavakabisa munzvimbo dzavo nechisimba. Vakati United Nations inosungirwa kuuyisa runyararo kuvanhu ava nekukurumidza. VaPence vakati kana tese tikazvipira kuburitsa chena pese panotorwa kodzero dzevanhu nepanopunzwa runyararo tinogona kuvaka nyika yakanakira vanhu vese ramangwana. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeUnited States. Maverengerwa neni Tanonoka Wande.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu cheDynamos chotarisira zvakare rubatsiro kubva kuvavakidzani vacho veCapes United. Michael Kariati anotipa nyaya iye.
Mwaka miviri yakateverana muna 2013 na 2014, Dynamos yakaroverwa zvikwata zvayaikwikwidza nazvo nevavakidzani vavo veCapes United ndokuwana mukana wekutora mukombe mukuru weKasolaga Premier Soccer League. Chitatu chapfuura, makepekepe akarova Chicken Inn 1-0 ndokupa Jana Musimukana wekuwedzera mapoints eutungamiri hwavo patafura yekasolaga Premier Soccer League mushure mekunge maglamour boys akanoita mangange 1-1 neshabani mine kumaglass stadium. Mangwana Dimbare iri kutarisira zvekare rubatsiro kubva kuma green machine apo makepekepe akananga kuzvishavane kumandava stadium kunosangana ne FC Platinum iyo yakasiyana nemapoint maviri chete nedynamos pamamiriro akaita zvikwata iko zvino. Svondo rese vateveri veDimbare vanga vachitaura kuti vari kuda kuti Capes United ivarovere kugona kunenge kudada kuti vawedzere mapoints avo vari pamusoro vacharisira kurova Harare City iyo vari kusangana nayo muRufaro Stadium nesondo. Chiri kunyanyoshamisa ndechekuti vamwe vatsigiri vemakepekepe zvekare vakaita sava Innocent Mtena vari kuda kufadza vavakidzani vavo veDimbare nekuvarovera kugona kunenge kudada.
Kuona ne 4 minute Capes mazano ndikona Capes chinowina 1-0 ibva ne 3 points ku ovindo zvatirawo kuti zvifadzewo shamwari dzedze Dynamos Capes inenge yadi yakolekita mapoints makolekita yakaita pachicken ini.
Asi muongorori wemutambo wenhabvu vafara ikambamura vari kuyambira Dynamos kuti isatarise zvichaitika pamutambo weCapes United neFC Platinum asi kuti vagadzirise matambiro avo ayo adzikira zvikuru apo vatarisana neHarare City.
Harare City ine mukana wekudya chikwata cheDynamos and Dynamos haisi kutamba matambiro yaiita kunzi chazunguza ichityisa and Dynamos yaiti mungasangana nayo muRufaro kana iri pahome itimu yekuti munoziva kuti Dynamos inenge ichitotyisa ichohwina mutambo iwoyo asi ezvinezvi 3 games on the trot havasi kukwanisa kunge vachiburitsa maresults.
Mimwe mitambo iriko ndeiyi: Mugovera Black Rhinos vs Haumine Rufaro Stadium, nesondo Wange vs Blower City Colliery, Triangle vs Yaja Gibo, Bantu Rovers vs Shabani Luveve, Chapungu vs ZPC Kariba Ascot. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa nezvekuratidzira kwaitika muHarare nhasi uye kusungwa kwevamwe vanonzi vanotengesa mari nekutorerwa maresinesi kwevanodhurisa zvinhu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vaimbova nhengo yedare reCongress muAmerica vaMel Reynolds vavanikwa vaine mhosva yekusabhadhara mutero kuhurumende yeAmerica. Dare remuChicago rati vaReynolds havana kubhadhara mari yemutero kubva pamari yavanonzi vakapiwa inodarika mazana mana ezviuru zvemadhora yavakapiwa nemumwe muzvinabhizimusi wemuChicago vaLZ Agnesbottom. VaReynolds vanonzi vakaedza kuda kuvakurudzira kuita zvechoko muhomwe mukudyidzana kwavo nehurumende yeZimbabwe uye mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. VaReynolds vakaudza dare kuti vaHiggingbottom vaida kuti vamwe vakuru muhurumende yeZimbabwe vapiwe mari nechoko muhomwe. Asi vaHiggingbottom vari kuramba nyaya yekuti vaiita zvechoko muhomwe vachipa mari mumwe mukuru wehurumende yeZimbabwe asina kudomwa nezita. VaReynolds vakatiwo vaHiggingbottom vainge vaita chibvumirano navamugabe kuti vakwanise kuchera mangoda. VaReynolds vakambosungwa muHarare kuBront Hotel vati zvose izvi zvakaitwa navaHiggingbottom vachida kusvibisa zita ravo. Sezvo nguva yadi yapera, regai tingotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vatori venhau vaviri veDaily News vanorohwa zvakaipisisa nemapurisa mukuratidzirwa kwaitwa muHarare nhasi kwakarongwa nemasangano akawanda anosanganisira Reta Jamuka sesijikile. Pastor Ivan Mavarire vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende mukuratidzira kwakaitwa nevanhu gore rapera. Vatendai biti vanoti ndiwo mutungamiri chaiye webato rePeople's Democratic Party. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, tinoimba kuti muchange minisi zvakare mangwana anokuonika ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina nitungamiri Nkomo.